kupenga kweSouth Africa kufunga kuti zviri kudiwa neZimbabwe zvombo zvekunyaradza bopoto kana kuti zvombo zvekukontrola vanhu vanenge vari kuratidzira. Ndingati kucheka mabranch emuti uchisiya midzi yacho iri muvhu. Dambudziko riri muZimbabwe harisi rekukontrola vanhu vari kuratidzira. Dambudziko riripo hutungamiri hweutororo, hutungamiri husina rudo, hutungamiri hweumbavha. Saka kana tisiri kugadzirisa utongi hwejekerere munyika munomu, chero vakaunza marabha bullets iwavo haasi kuzoita kuti maindastri amuka, haasi kuzoita kuti vanhu vava nemabasa, haasi kuzoita kuti zvipatara zvava nemishonga. Chinhu chida kugadziriswa munomu sarudza hurumende yavanhu. Hurumende ine chiono chekugadzirisa matambudziko ari munyika munomu, kwete nyaya dzekutumira marabha bullets ekuti vanhu varamba vachingokuwadzwa nemauto. Hapana zvakadaro, hapana zvazvinochinja. Kuda kungotiwo vane zvavataura asi hapana chavataura.
Asi kava maguhu gurukota iri riri kuti dai mapurisa akanga aine zvombo zvekudzivirira vanhu vanoita mhirizhonga, dai asina kuzombopesera adaidza mauto kuti vabatsirwe, zvakazoita kuti vanhu vafe.
Harisiriro dambudziko. Still ndinongodzoka papoint yandiri kutaura iyoyo yekuti dambudziko riri munomu rakakura kudarika zvombo zvekushandisa kukontrola vanhu. Chero vakaunza maweapons avari kutaura iwo marabha bullets iwawo, anongochengetwa. Kana iri hurumende inotapirirwa neropa revanhu, vanongobuditsa mabullet iwawo. Chiri kudiwa ihurumende ine the correct mindset. Hurumende inoti isusu tiri vashandi vevanhu veZimbabwe, inoti ikaona vanhu inoona mabhosi.
Vana veZimbabwe vanga vachichema kuti South Africa neSADC havana zvavari kuitawo kubatsira matambudziko ari muZimbabwe. South Africa yauya nenzira yekuti inge ichibatsira kudzikisa kuurayiwa kwevanhu, makuti hapana zviripo. Zvii zvamunozotarisira zvakare kubva kuvakidzani?
SADC haifaniri kuita sekunge itrade union yemapresidents inorwira kodzero dzemapresidenti, kwete kodzero dzevanhu. Chatiri kuda munomu, SADC inozviziva, chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe chinhu chinonzi human security, freedom from fear. Nyika ino iri kurarama mukutese kusanganisa neni unoyu. Ndinotya kana zuva radoka, hatizive kuti chii chaitika pakati peusiku. That's not normal. SADC iri kufanira kuti ipindire kuti mauto emuZimbabwe vadzokere kumabaraks. Policing yenyika iitwe neZimbabwe Republic Police. Republic Police yacho yui kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Kana vanhu vachinge vari kuita riot, vari kutyora mutemo, vachipisa zvinhu, vachipwanya midziyo yevanhu, the most important thing chinofanira kuitwa nemapurisa is to arrest. Freedom from fear inoda kuti igadziriswe iyoyo. Number two, freedom from want. Urombo hunyika munomu ndo huri kutuma vanhu kuti vaite zvakawanda. SADC iri kufanira kuti ibatsire kugadzirisa nyaya yeutungamiri munyika munomu, kuti muve neutungamiri hunogamuchirwa nevanhu, utungamiri hunobva kuvanhu. Saka kana pava kuzoitwa election, I'm not saying kuti ngavauye vagadzirise dambudziko riripo iri right now rekuti ndiani the legitimate leader. 2023 pachaitwa maelections, SADC inofanira kugadzirisa right now kuti ZEC iwe iri neutral, iwe yakazvimirira, isave ine divi raakarerekera, kuti kana poitwa maelections 2023, awe maelections anoratidza zvido zvevagari vemuZimbabwe munomu.